Isu sesangano rewagari reHarare Residents Trust tinoti danho riri kutorwa nekanzuru yeguta reHarare harifambirani nechimiro cheupfumi hwenyika, harifambirani nemawaniro ewanhu emari. Pakutaura kwekanzuru vari kuita sekunge wasiri wemuHarare, nekuti wagari wacho varipo havasi kutiza. Wagari wacho vari kuda kubhadhara asi mari chaiyo vanenge vasina. Mabasa ekanzuru anoitawo kuti kunyange vamwe vanhu vazwe kuda kubhadhara acho havasiri kuaita nemazvo. Saka zvakakosha kuti pave nehurukuro newefinance department rekanzuru necommittee yemacouncillors inoona nezvefinance, vaone nzira dzavangabatsire vagari vakwegura, vanoshayiwa uye vasiri kuwanawo maservices, nekuti dzimwe nzvimbo zhinji vagari vazhinji vari kutadza kubhadhara mari kunyanya dzemarara nedzekushayikwa kwemvura. Vari kuti hapana chatingabhadharire kana tisingawani mvura yacho, marara acho asingatakurwi, migwagwa yacho isingagadzirwi, vamiririri wacho vasingawanikwi pavanofanirwa kuwanikwa kuti vatorewo zvichemo zvevagari.
Pane matanho amuchatora here ekuratidza kanzuru kuti hamusi kuzotambira danho iroti?
Kune vagari vatichaedza kumiririra kana tatadza kuwirirana nekanzuru pahurukuro dzatingaite. Tingaedze kuda kuti tiwamirire kuti midziyo yavo isatorwe. Tichawamiririra kuti zvichemo zvavo zvigonzikwe through mapetition.